A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, May the 16th, 2019. Welcome to the women's segment, the Women's Round Table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the continued economic crisis facing the country and how women and their families are coping.
To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
And the live talk goes out to Zimbabwe on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzi mai musakanganwe.
And don't forget that we are live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. So please go to VOA Shona and VOA Ndebele. If you have not already liked us, so you can join in the conversation.
As we said, we are speaking about the economy today and how it's affecting women. Zimbabwe's annual inflation rate for the month of April has gone up to 75.86%, up 9 percentage points on the March rate of 66.8, as the country fails to tackle price increases.
And the Zimbabwe Statistical Agency, Zimstat, last month adopted a new metrics to calculate the consumer price index. But going by the old base, the inflation rate for April would have been 175.326%.
And today, Star Minister Ntuli Ncube was quizzed by lawmakers on the state of the economy, with some openly telling him that Zimbabwe had lost trust in his ministry and the government. They said this was because of their financial policies that have resulted in massive price hikes and people losing their finances when there were changes in exchange rates and the introduced interbank foreign currency market.
The finance minister, however, refuted this. Now, let's take a listen at what he said in parliament today.
We have started paying off our domestic debt. That's why there was a decline in the domestic debt. But also, I'm happy to report to the House, Mr. Speaker, say that as of 2 weeks ago, we've started making token payments on our foreign debt to the European Investment Bank, to the World Bank, and to the African Development Bank. And these are token payments to begin to service those areas that are causing us trouble as we try to finance our arrears clearance roadmap.
Oh. That was Finance Minister Ntuli Ncube speaking today in Parliament.
What are your views on the issue? If you're out there and you're listening, please come into the program and share your ideas of how you're coping day to day. What are the most painful things that you're facing? How would you like to see government taking charge of what's going on? Please join into the program. Start.
Yebo ke lamhlanje sikhuluma ngokuhlukuni komnotho welizwe lokuthi kambe kuphatha njani abesifazana lemuli nje ezindlini ngoba lapha siyabona ukuthi intengo yempahla isiqansile njalo ayisiyo intengo yempahla yodwa abantu bavele bekhala ngokusilela kwempahla zokusebenzisa siyabona ukuthi abanye bakhala ngokuthi akula manzi, abanye bakhala ngokuthi akula mafutha ezimota okuhambisa, abantu bayihlule ukuthenga impahla ezitolo njalo nanku siyabona ukuthi isilinganiso somnotho welizwe inflation rate lokhe kusiwa kusiya phambili ngakho iningi lithi hayi lithwele amagabha avuzayo ngoba konke akuhlangane abanye vele sikhuluma nje abalala misebenzi imisebenzi ayitholakali lanxa umuntu efundile waqeda kunzima ukuthi awuthole ngakho ke Siyakhangela konke okukuhluphayo lawe lapho hlezi khona ngoba abantu behlula nxa abantu behlutshwa izinto ezehlukeneyo kukhona la okukhathazayo kukhona lapho elihlangana khona ngalezi nhlupho. Siyacela ukuthi usithumele lawe inombolo zakho siza kutshayela ucingo sikhulume lawe sitshele ukuthi kwenzakalani kwesakho isigaba.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pachirongwa chedu chemadzimai chewomen's round table pano pafacebook page yedu yevoa shona. Nasi tiri kutarisa isu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika tichinyanyotarisa panyaya dzezveupfumi. Nasi tiri kunzwa kuti inflation yakwira yasvika pa75% zvichienzaniswa nezvanga zviripo mwedzi wapfuura uyezve taona nasi gurukota rezvemari vantuli Ncube vachimira muparamende asi vachishoropodzwa nevamwe malawmakers vachiti ivo vanhu vazhinji havasisina vimbo nekufambiswa kuri kuitwa nyaya dzemari vachiti ivo vanhu vakawanda vakawanikwa ivo vachirasikirwa nemari dzavo dzemumabhanga apo pakaitwa ipo monetary policy nenyaya yema exchange rate. Nasi zvakare vazhinji vari kuchema chema vachiti vamuka zvinhu zvasanduka munyika vachiona iyo mari iri kutengeswa yekunze iri kutengeswa pamusika wemari mutema ichikwira marates achikwira uyezve vachiti mabhanga maridzi adzisi kuwanikwa. Regai timbonzwa zvanga zviri kutaurwa izvo nevanomirira malawmakers anomirira munzvimbo dzakasiyana siyana vanga vari kutaura iwo muparamende nhasi vachitaura pamusoro pezvanga zvataurwa navantuli Ncube. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ease of doing business yamataura takachitarisa kuti inogona kutibetsera pama investors ndezvipi zvamaita minister pama investor vari kuda kuti vapuhwo mari yavo yava kuproducer muno kuti vachipwa iri US vokwanisa kutumira kumusha kwavo kwavaka vachitinosevhisa mazvikwereti zvavakapuhwa kuti vazoinvesta kuno kuzimbabwe ndezvipi zvamaita nokuti mari iyi iri kuwanika mustreet US yakuwanika mustreet hakuna US mubank ndezvavari kutaura
vanxube dambudziko ravanaro nderekuti hurumende vanhu havasisina vimbo nayo saka chero vakavimbisa kuti zvinhu zviri kufambira mberi zviri kuita zvakanaka vanofanira kuita zvinhu zvinobatika zvekuti dai ndandiri munhu anovapa yambiro ndaivati dai vanga vakwanisa kuti vake kana classroom block kana ingava clinic zvayo ne 2% yavanayo kuti vanhu vaone zvinhu zvinobatika zvinoita kuti vimbo irambe ichidzoka muhurumende nekuti zvose zvavataura zvingangova chiri chokwadi asi hazvisati zvasvikira vanhu zvekuti vanhu ava vafanana naThomas anotenda nekuona.
Aiwa apo tiri kunzwa kutaura kuri kuita vamwewo tanzwa kubva kune vamwe malawmakers uyezve nevamwewo vemunyika vari kutaura ivo maonero avo nezviri kuitika panyaya dzemari uye dzezveupfumi. Asi regai timboenda kune mamwe madzimai vari kutaura ivo zviri kuitika nyanya mukurima. Vamwe vanorima fodya vari kuchema chema vachiti ivo mari yavari kubhadharwa ishoma saka vari kuona kuti zviri kunetsa kuti varambe vachichengeta mhuri dzavo. Kozo yo vamwe vari kuAlaska vari kuchema chema panyaya yemvura vari kuchema ivo vachiti vari kubhadhariswa mari dzekuti vawanikwe vachichera mvura saka regai tinzwe kuti madzimai vari kuti chii.
Kuti chii?
Kuti fodya yangu yakabatwa yakawandisa ine mondo manje zviri kutondinetsa nemutengo wacho wakadzikira 10 cents 19 cents togara mazuva akawanda tiri kunoka ukatuda izvi kozonzaiwa imbomira ima akaunti izvezvo handina ndine yangu akaunti asi vari kuiramba ngatitovhurisa yedu yekuu.
Saka muri kuti chii nenyaya yemari yachona ishomashoma yakadaro?
Mari yacho ishoma nene hapana zvainombotiitisa nokuti vana vechikoro izvezvi vakamirira kurarama kwakaoma.
Muri kubhadhara mari imvura ino?
Kubhadhara $2.
Taura zvese zvamuruda kutaura nechichemo zvenyu zvamuruda kuti zviitwe.
Kubhadhara $2. Tachikumbirisa kuti kana zvibvira kugona kutibatsira panyaya dzemvura. Kazi mvura yacho ikuwandire. Zvibhorani zviri kufa. Tinge takawanda saka munhu anenge akunzi 5 buckets pamunhu.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa nuna dziri kutarisana nemadzimai vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Tanzwa vari kuAlaska kuMashonaland West vachichema chema panyaya yemvura vachiti vari kubhadhariswa kuchera mvura pachibhorani. Tikanzwa zvevamwe vamai vari kuMashonaland West zvakare vachiti ivo Maria vari kubhadharwa pane zvirimwa zvavakarima zvefodya ishoma. Saka ndozvimwe zvatiri kukurukura pano kuti muri kuzvigona sei nyanya madzimai panguva iyo nyika yakatarisana nekuondomoka kwehupfumi uyezve vamwe vachichema chema kuti zvinhu hazvisi kutengeka kana ukatengesa mari yaunokwanisa kunge uri kupiwa haisi kukwana kuti uchengete mhuri ndozvanga zviri kutaura vazhinji vatanga tiri kutaura navo nhasi. Saka pindai muchirongwa mowanikwawo muchitipa pfungwa dzenyu kuti muri kuona sei kana muchida kuti tikufonere mubva manyora nhamba dzenyu ipo pano kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonera rai muchipinda muchirongwa. Munoziya zvekuita kuti kana muchinge mapinda muchirongwa mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti mukakwanisa kunge tichikwanisa kukubatai panhare hama neshamwari dzenyu dzinobva dzakunzwai. Tina Tabitha Manyoni ari kuti muri sei henyu fee zvangu ndiri pano paAvondale muZimbabwe. Nicodemus Matariro ari kuti manhero akanaka. Gabriel Rwadzisai ari kuti I'm watching you from Durban, please call me. Asi ndiri kunzwa kuti pane muteereri ari panhare pari zvino rigai tiende kwavari. Hello caller.
Hello.
Actually this is our first guest, Juliet Ngiwane. She's an official. She's actually the director of the Women Development Association in Zimbabwe. We welcome you to the show.
Thank you, Stephanie.
Yes, we see that you are working mostly with rural-based women. What are the challenges they are facing now? We see that mostly people are worried about price hikes and electricity and water. What is the main challenge in the rural areas?
The main challenge standing in the rural areas is drought, the economy, hunger, school fees, transport, everything is just unbearable. You know, when you're in the rural areas, prices are so high. The business people will always tell you about the transportation to Gwanda, the road network to Gwanda, and they'll hike their prices the way they want. The dollar is not there, the bond note is not there. So the rain did not fall. And it all comes back to the women.
Yes, and what is your organization helping to assist the women? Do you have any programs in place?
The program that we have, we are just empowering them with their rights, empowering them to do accountability, you know, to challenge their leaders to bring in service delivery to them, like, we are saying if the business people are saying the roads are bad, we're talking with our councillor, Rachel Nube, this other day, to say, Rachel, what best can we do to make the roads better so that maybe the business people not cry of the roads? She has no answer. Councillor has no money. The roads belong to DGF. The roads belong to so much bureaucracy, but we are still fighting. And let me say that service delivery is the main challenge. You go to the clinic, there are no pills. The nurses there are just miserable as their patients. They have no help. They can diagnose, but they cannot give you anything. They'll tell you to go and buy in Gwanda from the pharmacy. To get the pharmacy is it's the dollar. You get there, you don't have the dollar, the US dollar. Even if it is the bond, how do you get there? People have got no money. People have got so many challenges in the rural area.
Yeah, ungasichazisela nje ngesintu ukuthi abesifazana kuyini okubahluphayo. Sikhuluma nje abemadolobheni bathwele amagabha avuzayo ngokwemali lokunye.
Abemakhaya bahlutshwa yinto yonke nje jikelele. Akulamali okwakuqala. My very solo of a matter of pen, Ekaya Umuntia Volley Mali, Kumbatelis Motinaka, Tatifi Condition in Maliacon. My toy tola, she told Lava Bahola Mapi. Avana Vilavala to Lavalhola.
Yen,
Utia Spedilla, Espedilla, Avula Mitia, and Matlinigla and Makai. One small gives a humble ten a local local quand. Utia quand on better open go Vulaway. Uhamban Janingani, Ututia Figure Canale, a chemist, but of a US dollar. Now the city bond near Savega. Then I won a dominion Zalum Tan the Chile in the last week. Wheeled at the Guanda. Uta ten Ama Bandi, she land land, the Funa, the way $77 it treatment young corner. Mama, Usha Zakaya, seven little dollar little Gala zipon. But I let it 20 years, Mom. Galado. We are going to go over them. It's dollar for even to the council, but in Coco, maybe. Now over 10 Arazima. Umto a care of Tillens among our young king. Paul Lumlum Pindova Sanegal is the Lelisana. So, yes, I did.
Ye, we're Sagala. Ye, liberally bambi, the Conapoy thing when this is up and to again.
Hello, caller. Hello.
Hi, Shisimazi. How are you?
I am okay. Makadi kwe koko ku Zimbabwe.
I was in Zagao, mama.
Hey, Tukora nani uyeje muri kupi?
Hai, tiriku kwata.
Hey, Tukora nani vamwe vabva wakuziva iyo?
Shakira.
Hey, titaurewo kuti semadzimai muri kuzvigona sei takatarisa mamirira akaita zvino zuva nezuva.
Mleza. Snombo 10 years ago, then the chickens Yangokano order chun asuka uya kutu chickens. Mangwana mariacho inenge is a shant. Inenge ato I chato eche mariacho tunichetia. Ugachu order nas. Mangwana utu chickens. Mariacho. Kutuzo no zokera futuzo chitenga. Aucha kwanisa futu chitenga. Neza to peer.
Saka pamurkuita say kuti murambe muri mu business.
Tadagombo mira kuita ze business because hazvina zvazviri kupa uri kutobroka unenge uchitobroka kutodzokera kumashure zvisingatomboite
saka mungati mimi ehe nhasi tanzwa vazhinji vari kuchema chema vachiti vamuka musha wakasviba mari haisi kuwanikwa uyezve avo vanotenga mari sekutaura kwamuri kuita iri kuwanikwa iyo ichidhura zviri kufamba sei nhasi chii chiri kuitika
Zvacho izvi hatichatomboziva kuti zvakuenda kupi. Hazvichatomboiti. Aiwa. Dai vatongoti havo tishandise US dollars ndozvinotori nani. Because hari kwire hari dzike haita sei pane bondi kai. Aiwa bondi ha. Ayazoti pfidzisa tazotsukira gore rino. Tinosvika here December tichitomboziva. Tichasvika here kana kuti hatisviki.
Saka mungati mimi muri inenge ichida mari yakawanda sei kuti murarame tomboti pavhiki
mavegetables anoita 50 cents tunenge turi tushoma shoma saka you need two bundles idola iyoyo then matomatoes ari kuita $1.50 ari 3 matomatoes then kana Toti chingwa, $3.30. Pamwe mune muri 3-4 mumba. 4 kana 5. Mune makutoda 2 loaves. Hachato kwa ni yato $7. Woti ye matomatoes. Kwe hiyo nyama yacho. Aiwa. Pamwe, ndufu wa munu, ungatode kuti munyato nzima kwa naka. Pa wiki ka. Ndufu wa ningo shuda kana almost like $200. Ndo tunyatso kuti zvimushitori zvaiti matenga zvinzese vana vadya vaguta vaita sei. Besides that, sikukanga wai.
Ko nyaya iyo vamwe vanomboti vari kushandisa zvinonzi tsaona. Munganyatsoti tsanangurira kuti tsaona chii?
Tsaona tinenge tiri like ndobva ndati mwana mhanya unotenga mafuta $2 opimirwa mukatini kana tushuga twopimwa zvese ndezvekupima tsaona ndezvezvinhu zvekupima chete nengo chingotenga tunhu twekupima twekupima twacho hapana kwatinosvika inga haukwani hamukwani
semhuri
itori nhamo kutotambudzika ukaona munhu achitenga tsaona kutotambudzika kusvika kwekupedzisira
saka imi munoona kuti poitwa sei sisishakira pamira pakadai mamwe madzimai vakateererawo vari kuti saka zvonzwii vanhu vangaite sei
tangodai vangoyuza havo us kazvango ndofunga zvinhu zvainyatsostabilizeka zviri nani here pane kuti bhondi ikai hatitombozivi
aiwa tinotenda chaizvo sisishakira muve nezuva rakanaka
Same to you. Good night.
Good night. Kuno kumasikati.
Aiwa, kuno takurara.
Makurara. Muda mbotaura nechirungu here, sishakira.
Mazi, why are you saying that? Why?
All right, bye-bye.
It's okay. All right.
Okay. Star, one of our callers there, Shakira, she's saying that she feels that the government should go back to using the United States dollar because she says she's a vendor, but when you buy your stuff, by the time you sell it and the time you try and buy back or reorder, you cannot do it because the rates are going so fast.
Mm-hmm.
So she's just advising the government that they need to go back to the U.S. dollar. The RTGS system is not working.
Yebo ke sizwa umunye umlaleli lapha la ukhala ngokwemali ukuthi hayi imali leyi ama-RTGS ayisebenzi ngabe kusetshenziswa lona idola leMelika. Sithanda njalo ukwemukela laba abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook. Siyabona kuloxolelani elidube uthi good evening watching from Port Elizabeth. Kulotiyo Gumede uthi good evening yena uthi sibukele ke eseDebeni njalo kulo eDindebele uthi yena ubukele eseNgilandi linanzelela ukuthi inxa lifuna ukuthi lingene kuhlelo yathumeza nje inombolo yakho sizawutshayela kumbe ulombiko wakho ofuna siwubale lapha emoyeni sizawubala okwakathe sesibuyela kuye ke unkosikazi Nkiwane ungasichasisela nkosikazi Nkiwane ukuthi khona ngapho emaphandleni abantu kubaphatha njani udaba lwemali bathenga njani ama-uniform abantwana besikolo ama-school fees ukudla lokunye
uyazi udaba lwemali lunzima abantu bayazibuza ukuthi kathi uhulumende lwanomnye wake wathethintshile sabone idola le-amerika selikhona kathi lo yena otshintshe kwehlile kanjani ukuthi idola le-amerika libuye bazi ubuza umbuzo lo okubuhlungu sithandekile ukuthi omama besibakhuthaza ukuthi kabenze lokhana okokujikelana izimali begcina izimali okuthiwa ngama-ISALS sibona ani futhi sesibabulele ngoba bebedikelana becabanga ukuthi amnyaka usiyaphela sebesithenga lokhu kudisemba vela basathenganga lutho khathesi abathe bakwenza idola vele ibhondi selihle lafa nyanyanyanya sekubuyele kulokhana oka-2008-2009 asisakwazi abantu abasakwazi sebemile ukutshayelana izimali zibe bazatshayelana lazo bezithatha ngati ungathi ecocash umthuli uyathatha ustrize layathatha abantu abasakwazi ukuthi baye ngaphi ukuthi kathi pho benzeni aratgs ayisebenzi bond ayisebenzi kulobu zima ama-infomu abantwana sike sazama kubo January abantu bazamile bagijima bethumana besiyathenga kubo South alisathengeki bantu abasalikwanisi asikwazi nje kuyabuya iJune kuthi abantwana amajesi bazawathola njani laba abaqalisayo kulobu zima emakhaya ngoba abantu bagijimisa ukuthi adinge yona imali adinge ukudla adinge nje ukuthi ahambe ayegwanda ngengalazi leukuthi njengabanye sithi lapho abasematshetsheni abasekubo wilonke bayaquma ngenyawo kodwa sike sakhuluma kwesinye isikhathi lapho angikhuluma ngokuthi obhinya sebebaningi abantu bayesaba ukuhamba kulobu zima kubese kusithi abantu ukusela abanye bevela kokuzimbuzanyana kwabuthumbe noma kunjani bangaye ezitolo baye kwenza ukuthi abezitolo bathathe imbuzi kulobuzima lakho abasela la kungavela kukhulu sebethathe ukusela lobu sibona ngani kuswela imisebenzi lobuyanga nje osebukhona nokuthi akusela omunye obopho omunye angikwazi ukuthi singakuye
kulungile libambe khonapho ecingweni sizabuya kini njalo lisichathisele ukuthi kambe lokho kusebenza yini lokhuyana kokuthi bahambise imbuzi bephiwe ama-groceries yini abantu siqale sithathe umlaleli Mavila. Hello caller.
Yes, Mavila. Makadi.
Athiri wadi tiri kusaura nani uyezve muri kupi?
Samuel Nyekete kwamurambinda kuboerawo.
Ah, kwamurambinda makadi iko kwamurambinda uko kuri kudodi nenyaya iyoyi nyaya dzemari nezvimwe zvakadaro daro kukamira sei?
Ah, kwamurambinda kwakushungurudza. Kwamurambinda kuri kushungurudza nekuti maprize aringoita chamaramba mhuru. Pasina kana sosi yemari inowanikwa vose vamwe vacho vane vambe vari kumabasawo mabasa acho akapera mucharangarira paya ndichiti isu taiva vafudziwo mombe dzacho dzakafa saka izvozvi izvizvi chiri kunoita ndechekuti patiri kutarisa kuti tine hurumende itsva taakutoshamiswa kuti inflation yakwira zvakadai minista wotaura kuti zvinhu zviri kunaka whilst muzimbabwe tine 90% unemployed which is ari kutarisa pavanhu 10% ari kuti ndo paari kunakira zvinhu asi kuna nambuya vari kumusha vasisina pekutangira vari kuda kuenda kuchigayi chigayi chiri kungokwira every day kuti vanhu vadzokere paguyo ichiri kwava kurimwa chibage hazvichagodzeri
saka kumamishaya
kuti apa ndikushaya kuti minista uyu ari profesheni yechikoro here kana kuti ndeyekungoti uri promotive
saka kumamisha vanyekete vanhu vari kuzvitambira sei zviri kuitika mumadhorobha izvi vanhu pane vanonyatsonzwisisa here kuti RTGS iko keshi US zviri kufamba sei ipapo
apo ndovaita dambudziko zvavo ngozi dzakuitika ndezvekuti ane commodity ndiye aakungotaura zvaanofuta saka kuti ite argument hapana pokutangira because hapana sapota saka vanhu vakungoti zvataurwa izvozvo kana awana ungotenga ashaya atoshaya zvachese
saka poitwa sei semaonero enyu tinoona kuti mangwana kune nhaurirano dziya dzavari kuita dzenational dialogue mutungamiri wenyika achange achisangana nevamwe vari munational dialogue asi imi dai maiwana mukana wekutaura naivo mutungamiri wenyika kana vanthuli ncube ava maitsiyi
ini hangu in general pfungwa yangu pachangu inoti ava minista ndovanyatsokundikana saka dai zvichibvira ivo havo pachavo vanengade vachida kuiva munhano ogona kununura vanhu vaingozvitaurira kuti ini apa ndatadza potsvagwa mumwe munhu anokwanisa kuti ati ndinogona or else maonero angu akanyatsokukwana chaivo ndekuti iyi hurumende yatoradza kukundikana because kana mukatarisa vamugabe tisati tavabisa kana kuti vasati vavabisa sekutaura kwavo chingwa chaiita 90 cents tichichitadza hedu pa90 cents ipapo asi izvozvi zviki kana tichitarisa kubva patabva kuelection its almost about 9 months or so asi chingwa chakawedzera pamusoro pe90 cents ne$2.60 which means taane 35 cents per month paingrement yechingwa but munhu woti zvinhu zviri kunaka itoti tani marofu matatu pamusoro pechimwe chataitotadza chiri chihwani chakadaro saka apa ndaandifunga kuti dialogue iyi semaonero andinoita haiisi asi hapana dialogue because chekubvunza ani zvakewo anofamba kana MDC alliance isiri involved in dialogue hatisati tataane mumwe wokuvaka nyika nekuti zviri pachena kuti hatigoni kubatanidza vamunangagwa nevanhu vavo vavainavo vakawanda ivavo panhamba yakaine nemunhu ane zero nekuti pfungwa yekuvaka nyika kana ichishandiswa inodzoka kuground kutarisa masero ndokunobva pfungwa mp kana achiisa nyaya yekuparamendi haisi nyaya yaanofunga nemukadzi wake nevana vake mumba inyaya yekuti anenge achiyadzoka achiyatirisa vanhu kumasenders econstituency then oenda nenyaya yekuparamendi achishandisa pfungwa dzevanhu vese saka kana munhu asina vanhu achingo tindira mba make ozo mirira nyika zvinongo dudza kuti atsati tatanga kuita dialogue ndaifunga kuti iyi zvaivadera ikanzura voza pakungo nyaya yekupedza mari yenyika shoma yacho yatiinayo nekuti hatina zvatinotiburitira pakuvira kwezuva.
Aiwa, pakanaka tambunzwawo kubva kwamuri ikoko kwamurambinda kuti kwakamira sei. Asi mungati mimi muri yenyu inoda mari yakawanda sei nekuti tiri kunzwa kuti inflation yakwira yasvika pa75%. Imimi munoda mari yakawanda sei pamwedzi uyezve mombotarisa nezvamaimboshandisa tomboti gore rapfuura?
Ndaitaura paya titi mavhilasi ndichiti ndaiwana $80 pamwedzi.
Aha.
$80 yaindikwanira kuita zvese ndichibhadharira wana yechikoro ndichisarawo ini ndichirarama. Saka nhasi kana tichitarisa hapana kazviya zvakanzi mari inowanikwa kubhengi iyi mari yekuti tiringoiwana hedu pamukoto kuti kana uchida kutsvaka mayusa. Saka rete yemayusa kuno kwedu kwamurambinda iri kuita $4.50 pa dollar. Saka zvoreva kuti 8 iya yandaiwana times $4.50 ndiyo mari yandofanira kunge ndiinayo. Which is easy. It's a non-starter kana takatarisa mamiriro akaita ikonomi nhasi.
Aiwa, mashoko makuru kuti tinokutendai kunge manga muinesu vanyekete muve nezuva rakanaka.
Mastai.
Bye bye. Ndiri kunzwa kuti nemumwe muteereri zvakare. Hello, Clara.
Hello, maswera sei.
Taswera, maswera sei kwamuri ikoko. Muri kupi, Sister Clara?
Ndiri kuJoburg.
Taurai tinzwe, kwakamira sei kuJoburg? Uko muri kuonawo sei nyaya yezviri kuitika munyika panyaya yezveupfumi izvi?
Isingoti muviri ndouri muno muJoburg. Asi mweya nepfungwa dzese dzimwe dziri kuwana kumusha.
Ehe.
Saka nemamiri akaita zvinhu kudari chio unonyatsonzwa kupererwa kuti chokwadi mwari ati taita sei ende unozvibvunzakuti saka nyika yedu ichichaguma nekudii nekuti kana tichimbotitumira vana iri mari kuti vatengese wonzwa mwana ane chikoro chinoedza akupfudza kuti mama kuno zvinhu zvadhura kunobva wokupererwa.
Mune mhuri yakakura sei sisi Clara?
Ine machild headed vanogara vari 3. Saka ndinongoti chimwe namondotumira riri grocery. Asi pane zvimwewo zvaunoda kutengwa kumusha ikoko. Kukozoitawo maextended members of the family, maneighbors. Vanenge aunongoti uchitarisirawo kuti pane chiya chawatumira mupewo mbuya nhingi mupewo amai vari kwakati katini ezvino unotoona kuti zvakatooma zvakutongooma nekuti zuva rakapisa kumusha kune nzara inflation yobva yadaiso vana iko zvino vaitaura nemwana amasikati achiti mama hatiti kudzidza kuchikoro ematicha hatisina simba.
Mwana anodzidza kupi kuZimbabwe?
Anodzidza kuChirugwe.
Saka
naichitaura ndinomubvunza nhasi maita chii ezuva akati nhasi aita meti shona chete sera nezuro wangu anzichavangouyisa weki chete mamaticha haana kutombouya patesa bvidzi dzaari kuita mamaticha haana kuuya ndasingabvunzazve maita masubjects ati asangoita meti nepe mamaticha zvaana kuuya.
Saka poitwa sei apa semaonero enyu? Imi muri kutaura kuti magara ikoko kunze kwenyika vana vari kumusha vari kutova ndivo vakabata mhuri. Poitwa sei apa?
Inini situation yedu yekuZimbabwe yakutongotyisa because last week ndanga ndiri kumusha ndogara ndichiita kona apo ndinga ndinosasikalana. Ukapinda uchambamba era chaiyo chaiyo inorimwa tubu chaiyo nechemwa mbuyi. Maprize achona angichisa kuti nhunguru chaidzo dzadzo kuenda pamusika paya chaiwo tinobvunza rusi ndaingobvunza randio mini kuti inyatoona kuti ii chaizvo zviri kungosvika musha kuze prize iri kudana tubu yekuti ungongungurusa isingazadzekana zvii ndopaunonyatoona kuti tiri kuenda kupi
Aiwa mashoko makuku tu sisi Clara Muvenezi warakanaka kwa muri koko ku South Africa.
Thank you very much.
Bye bye. I've just had the two callers, both of them saying, you know, things are really, really bad. I have Clara, the last caller, is saying that her family is in Zimbabwe. Mm-hmm. And she says she has two child-headed families, but they've been complaining, especially the school-going children, saying that the teachers are no longer teaching because they themselves can't even afford to come to school and they've got no food because they're not getting paid or they're not being paid enough. So she's just saying something has to give. She's very, very upset. She says she's physically in South Africa, but mentally in Zimbabwe.
Yes, one can almost imagine that mm-hmm. must be very difficult, and most families are experiencing that.
Yeah.
See, we are in Jalo, Gumshoni Chesila, Lapa Ikung, and Unkosika Zinki Wani. In Tengiza, we are going Jalo, Ustas Selengoguti. Kuyasebenza yini emaphandleni ukuthi abantu bayithenga impahla besebenzisa imbuzi kumbe baye GMB ukuthi bayithola umumbu. Abantu bathenga njani impahla?
Imbuzi azisasebenzi.
Oh.
Kuqala ungaye esitolo uthi kumuntu wesitolo ngicela uthathe imbuzi unginike utsotsi 50 kg.
Mhm.
Abasavumi. Ngoba indlala inje bazazithini wona abasazivumi.
Mhm.
Mina ngibona umthuli angilashuwa ukuthi uvele uthaza ukugwanisa lokho.
Ye, lesikolo esikolo oh lingaqhubhe. Eh.
I-2% yakhe kumele ikhuphe. Ngoba i-2% vele ihle idle imali yomuntu sizo zonke. Nxa ungathi uyathumela i-$30 uzabona sekuhambe $50 nge-RTGS yiyo abantu abalayo. Ezikolo kulobuzima emakhaya ngoba uheadmaster like ayivumi imbuzi. Uzayenzani? I-FDC kuqala bengxenye bawungahamba kuthi amatitsha bathenge bethengele isithebo kumbe bethengele ukusa ezindlini zabo emadorobheni. Kathesilaba abasela mali, abasakwanelisi lokho. So ungazithala imbuzi uthi uya layo esikolo, akunamntu ozayithenga, uyabuyela layo ngikhaya. Uheadmaster vele angike ayivumi ngoba uzayenza nengelasikayo.
Ye, kodwa leziyana inhlanganiso esasizibona zincedisa abantu ngokudla emaphandleni ezinjengabo World Vision, labo World Food Program, lokho zinika yini abantu ukudla? Ye, lekhe.
Asikababoni. Futhi asikaboni lokubhaliswa kwakhona. Angithi siyasibone sebesithi kuyalizebhalisa. Asikababoni kumbe bazabuya. Kulobuzima. Abanye abantwana vele bazihlalele. Ngoba kathi abazali bawuthi umntwana kaye esikolo njani engadlanga.
Mm-hmm. Manje bayenzani? Bazihlalele nje. Manje benzani abafelekwazi intandane labanye abaswelayo ngamafitshane?
Kunzima kakhulu. Lo nyaka ungananzelela abantu bafuna ukuthi umntwana hambe esebenza kobani. Kobani lakho abasafuni umuntu ngoba balamali yokubhadala lowo mntwana. Kulokuzimazele okwakhathi esasikayiboni phambili ngemuva. Abantu basadisekile nje batshayisa izingelezane bendawonye behlupheka okunye okumangalisayo. Abantwana bakho ezikolo ungakhangela amankazana. Ngile inikhethi yomntwana o-Stanmore lapha, omuntu ngase-Stanmore esikolo. Ugogo ahlezi laye wapha kumzima nje umntwana amdobhileyo. Usekhaya umntwana kumele aye ku-form 1, kasafundi. Angithi ngifithe sekumele aye kwenze nje, ikukhangela omunye ngobole mali ayekwenza. Yanxa esetshone boarding khaya, ama-elimerities azaba maningi.
Yey, hayi kunzima. Libe libambe khonapho sizaphenduka kini. Yeah, sixoxa la.
Hello, caller. Hello.
Hello.
Hey, Makadie, new caller at Aurati Nzwenti. Yana ari kutaura uye zve muri kupi?
Ndiri kumarondera.
Mhm, kwakadii kumarondera uko?
Marondera vakanaka kundi Thomas Mronde Marondera.
Ehe taurai tinzwe panyaya yezveupfumi zvakamira sei kumarondera.
Ya iki zvino zvinoshuwa patava paipa.
Mhm.
Panyaya dzeupfumi maprize chaichaiwo ndeti kuona ari kuramba achikwira.
Mhm.
Apa vashandi mare hapana tiri kuchinja. Saka tazingoti odai chua pakwanisa kunzi sika vanhu vataurirana zvinoita kuti vanhu vanoenda kubasa zvisike chua vanhu varikuenda kubasa.
Mhm.
Eh
kana muchiti vataurirana nyatsotsanangura ipapo muri kuda kuti vanani vataurirana.
Ya tatotara vakuru vanoita zvinhu zvematongerwo enyika vanovete kuti dai vakwanisa kugara pasi zvietu yavo gaive dialogue yevanhu vane chokuita nemamiri akati zvinhu ite imwe ndiri kuona iri kungeitwa nevamwe vanhu vasina kana itoti fosa kana kuti pundisi. Saka ndachimbotiwo iye aikwanisa kutaurira zvakaitawo purezidendi Mnangagwa navanetson Chamisa iye aikwanisa kutaurirawo aino kuti zvinhu zvinofamba zvakanaka.
Dai imi maiwana mukana nekutaura nevaviri ava maivati chii zvii zviri pamwoyo penyu zvamungati chokwadi vamunangagwa kana vachamisa dai madai oso zvinhu zvaigona kugadzirika.
Ya dai ndaiwana mukana wekutaura nawo ndaikwanisawo kuti no apa panguva yatiri nevanhu shuwa kumaelections akabvako zvakabuda zvakabuda but kumbiro chachanguva chekuti daiwo itawo zvinhu zvinoita kuti nyika ichienderera mberi. No pane makakatanwa kuti maona kuti ndii ndakahoina maona kutiwo ndini ndiripo but izvezvo manje hazvina zvazviri kubatsira vanhu. Saka nda ndichikumbira zvinobatsira vanhu apa nezvekuti no shuwa zvatakaita izvi zvakadai zvakadai but ngatingobatanai tichimboumbawo government of India.
Aiwa mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo vamuronzi muvenezuva rakanaka kwamuri kumarondera uko.
Zvakanaka iyi.
Bye bye. So I think you have a caller.
Ngizwa kuthiwa silo mlaleli ecingweni. Ngubani esilayo ecingweni?
Tommy Mthande.
Yebo, linjani? Ndifona lingaphi?
Fona isebhinga elusulu.
Yebo, kunjani khona ngapha?
Ngapha kungcono, kuyaphileka but umthando mbijani.
Ye, uthi kuyaphileka abantu bayenelisa yini ukuzuza impahla zokusebenzisa ukudla lakho konke?
Loko manje haiko ungachipanga because ngapha abantu baphila ngokulima elusulu indawo yangkhona vele indawo engani phandle mbijani webhinga but basebhinga othi imango yangkhona bayihamba babe nginabesiyesibhedlela kunzima especially umama kuye esibhedlela ebhinga wangkhona about 129 kilometers abayabe besiyabeleta khona gale bhinga kukhatshana izibhedlela yaivela amaphilisi ayefamily planning vele batholakale ngapha.
Manje abantu bayenzani? Akukho unqabe sesibhedlela kula maclinic eduzana.
Iclinic nje angaphela usuliyo dho ukuthi umuntu uyahamba ama 40 kilometers ukusuka emakhaya ngobezilandi iclinic bese bayahamba ngamabhasi kubama kungamakhombo kuya lokusuka obulawayo bese yafika khona ngale endaweni zangkhona belala emabrandini ezitolo.
Hey, ezikolo ke kuyathengeka yini? Kuyabhadaleka le mali yama school fees konke lo lokusetshenziswa ngabantwana kufunda?
Amabhuku apha songama-$2 ongama-A5 lokho ongamabhuku ezitolo vele nje okukhuluma komunye ngisho omunye honorable engumphiwe ekukhulume sithi impahla zigcwele ezitolo zigcwele sibi leveli ngahamba legonyenti lamelo mumbu ngapha ngilifakela phane erodini iyabe ligcwele umumbu kuyabe kuswela abantu abathi bawudenga umumbu wangkhona. So okuthenga vele akukhulume ngapha sidinga ngomumbu ezitolo ngakuye ukuthi izulu line kuhle kuhle.
Ye manje sizo lilithola ngapi? Liyake likhulumisane labo councilor benu abedale leParliament kumbe ezinye iziphatha amandla zikahulumende nje ziyake zikhulume lani ngalolu da?
Mina ngukancilor weward 17 ebhinga ngapha kubhinga South Constituency but akuningi ngapha kubuya kubanjwe ngabopolitics njengokunye kwabuya ngapha le action aid yabo yale yini into ethiwa yi-click ela zokwabuya kwanikwa abanye abafana kuthiwa ngamayouth banikwa imali yangkhona kwakumbe wayiwa about 22,000 We are political always wrong. So very young very well out in this is the motor and the tour of service.
How Sikulumalo Council. La Panama Bebuya Ubuzoa Ubuja Babi Labo Councillor Labo Babi Sabe Labantum Beba Hambi Samabis Abantaba Ting Ugulja. Locally wins in Konoka.
I mean, I'm young up and I could manage a local way social or say, very low moon to uncall out on Dung when the Woba and come to Zangana has a missile to our chief food years and move on in the Langonot. Louis and the Labanton Gola, our boy, the Savella could go to the Tang of MDs. So, well, the movies in China are going up. We're going to travel to our country when we're moving well.
Yes, the Indian Alani Council are going to win the Limiti Savant.
Ah, yazama ndiwawone ngizama ukwenza ekabuva kweni ivillage le nakalwa ngizama ukwenzela ukuze mobilize abantu ukuthi beyakhi ama clinic but imali zangkhona lazo zingani ziyahluka those yasithembile imali CDF kathi ayo imali yangkhona kani kayiphumi kuzwakala ukuthi siyaphuma kumbe uhamba naye ibonakazi.
Ye, besikhuluma lomunye laye osegwande sithi kababoni inhlanganiso lezane zipha abantu ukudla lakho khona ngapha ebhinga ke zikhona yini?
Hayi, nje wadiyamzele bathi bona vele nje uwadi 70 lo indawo okukani bantu bayaziphandela bayalima so ngizwe nje athi sibingananga vele ha kuyindlala isikhathi esine vele amadona anika ukudla ngapha kawabuyela usulu. Kodwa kuthiwa indawo abantu abakwanisa ukulima even amanzi izibhorane sibili amanzi abantu bayahamba ama 8 kilometers 10 kilometers kungakuye ukuthi uma uba ngifitshane ngama 5 kilometers ukuyafika esibhoraneni abantu kuthiwa bayasigebhela isibhorani vele kunzima ngaphela usulu ngathi lusulu vele indawo enzima kakhulu ukuthi even isitolo zangikhona ngikhuluma kanje bathenga ngomumbu sibili ungena nesitolo esitolo uphethe igala lomumbu kumbe ibhaketi lomumbu.
Oh, khona uthi kungani usithi azifiki ngapho inhlanganiso ezizimele ukuthiwa ngenxa yani?
Kuthiwa ngapha bayaziphande bayakwandi indawo yangkhona ngani ngapha ngendawo yokulima abantu babuya kundawo le belandi ukulima abane bangkhona. So indawo yangkhona kuthiwa abantu bayakwazi ukusebenza bayali babelimi kodwa isikhathi kusase right kusase lizwe sibili babelimi kodwa ibanike imali belime okunye nje odengisa nje omumbu even nje umpika teso ngafika. Lo mumbu omningi abawudengisayo last year babezisebenzela abantu but kathi isiZulu akula so ukudla kabakutholi abantu laba banika ukudla bangabuya betholi umumbu ugcwele GMP but abantu bayazuza so ukhanya kuthiwa bayazisebenzela
kabakuye ngiyakhumbula sikhuluma lo councillor wakhona ngapho ngumnumzana TTTK angithi umnumzana Thonse ye lai watsho njalo ukuthi because isikhathi liyazuza mbijana emasimini.
Ya, indawo yokuzuza sibili. Nxa kuyekuthi uNkulunkulu esinikile sibili njengoba vele akula mamayini akulani vele abantu imayini yangapha kuridini le yethu ngapha ngathi elusulu abantu bathembe imayini yabo yokulima nxa kuyekuthi uNkulunkulu ebazwele.
Ye, hayi kulungile, sibongile ukuxoxa lani. Celani ibizo lenu njalo okokugcina.
NguRomeo Mgandi.
Ye, hayi kulungile, sibongile.
Angibukile lami namhlanje ngifone ngicela ukuthi libe lingithinta mbijana.
Ye, njengoba sesithethe phansi nje ibizo lakho konke salifonela.
Hayi, ngiyabonga mama.
Mhm. Hello caller. Hello.
Magadi.
Tiripo Magadi, yenyu tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndinotaura na Lazarus Tanoya ndiri kuBotswana kumalekulule.
Ehe, tipewo maonero enyu panyaya pezviri kuitika munyika panyaya dzezveupfumi.
Ei, zvirya munyika zvakaoma hanzvadzi.
Mhm.
Ei, zvakaoma nokuti iko zvino hatinzwisisi vana vanofanira kunge vakavhura zvikoro asi kana vakavhura zvikoro matiya ichitadza kuinda kubasa nokuti havana mari yokuinda kubasa kwacho.
Mhm.
Zvinenge zvakanyanyisa kuoma ini kumushana nobva kwachii.
Mhm. Saka muri kunzwa kuti ikoko vanhu havasi kuenda kumabasa.
Havasi kukwanisa kuenda vose.
Ehe.
Vanenge vakwanisa ndivo vanenge vakwanisa. Vamwe vanotadza kuenda.
Saka poitwa sei apa? Semaonero enyu.
Nyaya ironeta ndeyekuti yokwadi vakuru vedu ka munyika umu.
Mm-hmm.
Vatonga vakazvitarisa ivo kuti kana vachiguta zvakanaka.
Mm-hmm.
Nokuti kana kana vakasagadzirisa nyaya dzematongerwo enyika, upfumi hwenyika hunotongowana confidence yazvo yahwo pamatongerwo enyika. Kana matongero enyika asina kumbomira zvakanaka, nyangwe tikataura kana kuti vanotonga vakataura kuti zvazviri ndozvakatonaka zvakadaro, zvinongoramba kugadzirisika. Saka kana ndifunga ndechekuti kana vangataurirana, vanotaura nyaya yekutaurirana, mange dambudziko riripo ndiro kuti handisi kuzova platform ingaita kuti vataurirananewose zvakanaka. Nokuti vamunangagwa vanoenda kunotaurirana navamwe somutungamiriri wenyika, asi havachaindi palevel platform navamwe. Ivo voenda pakakwirira vachiadresa vamwe. Zvino izvozvo zvinoita kuti kutaurirana kwacho ka kusataurirana, nokuti kana wakuadresa vamwe wakutongowadza zvaunofunga.
Saka
kana pakawana munhu unogona kuva muyananisi, womoderata iwo vachitaurirana, ndofunga zvokuti izvozvo zvingaita zvakanaka.
Aiwa, mashoko makuku, tinokutendai chaizvo. Mukoma muve nezuva rakanaka.
Tinotenda chaizvo, tinotenda nokubatwa pachirongwa.
Aiwa, chirongwa ndechenyu, garai muchidzoka. Bye bye. Iye sezwa njalo kuti silo munyu mlalele cingweni, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, kunjani mama?
Nyaphila, ngikhuluma lobani njalo ungaphi?
Ukhuluma no ikizo zomise Durban, South Africa, kodwa ngokuzalwa ngise Zimbabwe eCholocho.
Ya, yebo, hayi kuhle ukuba lawe kuhlelo. Ungasipha umbono wakho ngodaba oluthe kudwe?
Yebo sisona.
Ungasipha ke umbono wakho ngodaba olusegudwini. Uyakuzwa okwenzakala ekhaya, abantu abalamali, abalamafutha ezimota, abalamanzi, abalamagetsi.
Yaba njengamanje njengoba ngikhuluma naye, ngikhuluma nabantwana ekhaya bakobulawayo, basho ukuthi hawu ugesi uhamba 10 hours, amanzi ahamba 2 days, abalamanzi akunalutho akwenzeki. Ukuthi ngithi mina ngombono wami enginawo siswami ukuthi bajabulela, yabona ukushintsha iketele, ukususa ilokhu njana iketele, ufake ilokhu njana ibhodo eziye ukuthi nawe sitshintshile sokungcono. Mina ngokombono wami kusafana. Into okufanele nje siyenze njengesizwe saseZimbabwe ukuthi nje sisinte yonke le nto endala, sibone ukuthi sifake abantu abasha into entsha, mhlawumbe sithi yona sinikeze leyo opposition i-chance, bakwazi ukuthi sibone ukuthi basilethelane okusha sizokwazi ukuthi kusisize naye. Ngoba nje wasingekho nje lapha ekhaya, kunesizathu sale nto eyenzakalayo.
Ye, manje khonokho abantu
abayibona bakwenza lokho ekhaya basaqhubeka bayahlupheka kuyimanje, ngaphansi kwalabo bantu abajoyina mhlawumbe bazofika balungise izinto babalungisele. Kunalokho sokuwesi fanele ukuthi sibe Sodoma yeGomora.
Manje khonokho elibathumela khona ekhaya kuyenela yini? Kula khona ngaphi into ziyabambeka yini ukuthi lingabasiza?
Akuba ngisho kubambeka phela, ngoba la eSouth Africa phela isafana le goli yakudala esiyaziyo mama. So izinto nasezithanda nako ukuthi yitsheka zisafana ngalandlela ebesazi kudala ukuthi uma usegoli umuntu kunalokhu nalokho. So into maye seyithanda ukuthi kucishe kufane. So kungcono ukuthi nalowo mkalo okutholile ukuthi uyaphonsela ngala kufika ngala kwenza ilutho.
Manje kungcono kuyini, ukuthumela yona igrosa ngokwayo kumbe liyabathumela ama-runs nxa sebewatshintsha sesiba ngama-RTGS?
Khona ukufaka izinto komalayisha, ngoomalayisha mawufika ekhaya ziyabiza. So ngena lapha kotemu hayipha koBulawayo, into double price nale nto eyithola ngala. Into yokuba bazothatha le nto ngifake kumalayisha ahambe naye ekhaya, ehlezi ngizonithatha lo 100 rand 200 rand, kusho kuzoba ngcono than ukuthi ngiyothenga le nto. Ngoba le nto engithenga la ile product engithola la e-South Africa, la ngizenza nje umzekelo. So sokuthi mhlawumbe ngizofika ngithenge la ithini lelokho njani, ithini le i-full brand ithini, ngithenge ngo-9 rand 10 rand. Uzofika ekhaya wena uthenge ngo-$2, $2 uyithenga more than like fikela ko-30 rand, uthenga into efanayo uzothenga like ngo-10 rand. So if ngiyithengile mhlawumbe nganikezela lo muntu ukuthi ndoda thatha lonke uyokushiya ekhaya, ngizokhokha leyo mali encane kuyena, ngeke kufane.
Hayi, kuyezwakala. Sibongile kakhulu umbono.
Mina nje isiqoqele ngisona ukuthi lapha lele zenkanti futhi dinga nje i-renovation nje, libuye liqalwe phansi kabusha nje, yonke into ihlakazwe nje, kuye kuthiwa i-draft. Oba sidala i-draft athe umuntu esishona sephansi sithi asiqaleni phansi kudlalo kwawo just point kudlalo kanjani mhlawumbe ukhona umdlalo ongaqhamuka ongabaulekelalo.
Yebo, ngiyabona uyabhoda kodwa awuyichayi khona isikhonkosini thi vele ngempela yiphi lo mdlalo uyesaba khona
ngaleso sikhonkosi kube isikhonkosi sami lapho ukuthi kufanele nento esinayo labo fanele ukuthi into engekho manje yento engibuka izolo ngibuka lapha endabeni kwenziwa kulokunye nakuleyo chief wethu uNdiweni. Lento ekhomba khona ukuthi izinto zisazideka empumalanga zikho ukuthi lamaNdebele thina abaNdebele singamagwala kakhulu kulaloko nje nto mangibuka la nto ngibuka ibe buhlungu kumina ngoba mangibuka laba abantu bamile bayavidorize instead ukuthi hayi bona baphakamayo bavikele lobo into lapha bona kunaloko bavidorize ukuthi hayi bafuna ukuthi bangene kuma-social media ukuthi sibone nani ekugcineni kuzothiwani besongena kwimedia sithini bring back Ndiweni ndesendesi kathi kubaekahayi
kuzwakele-ke hayi lusegudwini-ke lona udaba lukaNdiweni. Sibongile kakhulu kuxoxa lawe kuhlelo mne wethu.
Ngiyabonga kakhulu sisami, ngiyathenda futhi ngabuye ngingena futhi eshori ngesikhathi esizayo.
Ye, hayi sizahlala selithinta.
Hayi, nibe kahleke mthwakazi omuhle.
Toda kumbochingamidza vari pachirongwa chedu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinoziva kuti vazhinji manga muripo but vamwe vatoenda vanga vanyora namba dzavo, dzimwe namba hadzisi kupinda. Courtney Mempi Courtney ari panapa ndiyanga ari kutaura nyaya yetsaona. Hanzi tsaona ini ndinoiziva yambotaurwa nasisi Shakira vanga vari pano achiti iye aigara achimboitenga paanga ari kuZimbabwe. Tichi Mudadi hanzi tiripo yedu. Bernard Machaina hanza watching you from Botswana. Lazarus Tonai ari kuti ndifonerei. Courtney avati 90% tisu povo, 10% ndivo vega maminista vari kushanda. Fungai Masendeke ari kuti ndifonerei. Tamboedza namba dzenyu asi hadzisi kuita parizvino. Liberty Nyanongo anzi ndifonerei. Bevanton Nyasha Zingwena ari kuti I'm watching you from South Africa ku Eastern Cape kumtata. Edith Gara anzi ndiri kuno ku Botswana, I'm watching you. Zvidzai Ruzvidzo vari muno muAmerica vari kuti I'm watching you. Tinokutenda Isabelo Regi Mangwizi abva atindifonerei. Munoziva zvokuita kana muchinge mapinda muchirongwa muchida kuti kufonerei, please isai nhamba dzenyu muine macode namba enyu kuitira kuti zvitiitire nyore.
Yebo ke, sibonge njalo uti Mhlabangana uti watching from Newcastle. Sibonge uJose Dube uti linjani bakwethu, ngilalele ngise South Africa. Sibonge lo silambe over, sivanenge over. Kambe libizo lakho uti as long as the mafia government is still in charge, forget about the economy. Ngumbono wakhe lo, thina sichonga ukuthi uhulumende uyi mafia. Marvelous. When we're talking with Mrs. Juliet Nkiwane from the Women's Development Association, she's saying that life is also tough for women in the rural areas. They used to have these money groups where, yes, but now they can't because of shortages and the way the currency is moving. And she's also saying they had goat projects where they would give each other the goats, and then once there's a young one, they pass it to the other one. Mm-hmm. But now it's hard to sell those goats because there's no one who can afford to buy it. And the other problem they are facing is that the goats are no longer accepted in some shops, and some shops are not even accepting the maize buckets like they used to.
Mm-hmm.
But with this problem, the councillor of Ward 17 in Binga, Mr. Mukande, is saying at least they still, in Lusulu, they still accept these buckets of maize in the rural area so that you can get it in exchange for goods. But she's saying the other problem women are facing, they can't even afford bus fares, so they have to walk long distances, and that exposes them to rape and some other kinds of violence. And some girls are dropping out of schools because some parents cannot afford to pay the fees. That's the problem that they are facing. And I see we don't have much. We can't go back to you now.
No, let me just sum up what you said in Shona. Tukunzwa hapo kuti vanga vari pano munyarikani wedu vari kutaura ivo matambudziko ari kusangana nemadzimai kumamisha. Vari kuti ivo kune dzimwe nzvimbo kumamisha vanhu vaimboshandisa mbudzi kuti vakwanise kunge vachibhadhara zvimwe zvinhu nechibage, asi pari zvino hazvichabvumwa kune dzimwe misha. Asi kune avo vari kuBinga pane vapinda pano vachitaura kuti kuBinga vachiri kutora
kutora zvinhu zvakadai sembudzi saka ndo zvimwe zviri kusangana nemadzimai pana itaika wete ari kuti alo tete aiwa tinokutendai mese manga muri pachirongwa chedu uyezve tinokutendai zuva nezuva munouya tinoziva kuti data rakuti netsei uyezve kune avo vakateerera pari zvino kana manga muri kuedza kunzwa studio 7 na 7 o'clock tanga tiri kuwanikwa isu zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka asi zvichiri kugadzirwa aini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington Star.
Yes, sibonge njalo unkosikazi Juliet Nkiwane we Women Development Association in Zimbabwe eGwanda ebesilayo kuhlelo olivalelisayo musithandekile.